Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 25/2023. Makatirira kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza kutanga kwemazuva 16 ekudzivirira mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi here kana kuti munhurume. Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa votaura nezvenyaya yekuti bato ravo harina utungamiri hwakajeka. Senegal yove nyika yekutanga muAfrica kukunda kumakwikwi eFIFA World Cup 2022 ari kuitirwa kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza kutanga kwemazuva 16 ekudzivirira mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi here kana kuti munhurume. Asi vakawanda munyika vari kuchema-chema nekushungurudzwa kwevana vasati vabva zera vachiitiswa zvepabonde. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Hurumende nemamwe masangano anoshanda kupedza mhirizhonga iyi vati zvinoshungurudza kuti mazuva 16 ari kucherechedzwa aya nyaya dzekushungurudzwa kwevana vasati vabva zera pabonde dziri kuwedzera. Vachitaura vari kumaramba pfungwe uko kwaparurwa kucherechedzwa kwemazuva aya, munyori mukuru mubazi rinoona nezvemadzimai vaMoses Mike vati mhirizhonga inofanirwa kupera mudzimba.
Tiri tese mhuri yeZimbabwe ngatiishandei takabatana tichiindirira mberi tichiti pasi nemhirizhonga, pasi nekurodza vana vachiri vechidiki, pasi nekushungurudzana mudzimba.
Bazi ririnotiwo kushungurudzwa kwevana vadiki pamwe nemhirizhonga yemudzimba kuri kuramba kuchienderera mberi, asi vachiti hurumende kuburikidza nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa yakazvipira kupedza dambudziko iri.
Inawani mukuru wedu wenyika, His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe, Comrade ED Mnangagwa, vakasaina gwaro rekuti tinge tichipedza nyaya dzatiri kutaura idzi, nyaya dzemhirizhonga kuti ngadzipere muno muZimbabwe. Saka zvino iwewe neni tinosaririra sei kumashure?
Vachitaurawo nevatori venhau muHarare nhasi, sachigaro wekomishini inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume kana kuti gender commission, amai Margaret Mukahana naSangarwe vati dambudziko remhirizhonga iri rakakomba munyika uye rinofanirwa kupedzwa.
Tiri kuona kuti vazhinji tikatarisa imindimo vatori venhau munenge muchingobuda zuva nezuva, hapana nhau dzinobuda pasina aidha munhu aurayiwa, mukadzi aurayiwa kana kuti vana vaurayiwa. Saka gender based violence yakatonyanya kupararira munyika.
Komishini yazivisawo zvakabuda mutsvagiridzo yavakaita yavaiongorora nyaya dzekuroorwa kwevanasikana vasati vabva zera. Amai Mukahana navati zvinotevera ndozvezvimwe zvezvikonzero zvavati zviri kuita kuti vanasikana varoorwe vasati vabva zera.
Nyaya dzematsika nemagariro ekuti vana vanogona kuripiswa ngozi mwanasikana, uyezve zvemakereke izvi. Kune makereke anotendera kuti vana varodzwe vachiri vadiki.
Komishini yati iri kuongororawo nyaya yekushungurudzwa kwemadzimai iri kupomerwa mukuru wePhD Ministries vaWalter Magaya, uye inoti kune mamwe madzimai akatouya kuzomhanara. VaMagaya vari kuramba mhosva iyi. sangano rinoona nezvekuenzaniswa kwemikana kwevatori venhau Regender and Media Connect ratiwo zvakakosha kuti apo vanhu vari kucherechedza mazuva aya varangarirewo kupedza mhirizhonga kuvatori venhau vechidzimai.
Isusu kuti seGMC mhando nemhando ipi yemhirizhonga hatikurudzire kuti isanganikwe nevatori venhau vechikadzi ava nokuti ivowo vanoda kushandawo munzvimbo yakasununguka.
Hurumende ine vavariro yekuti panozosvika gore ra2030 inenge yapedza dambudziko rekuroorwa kwevanasikana vasati vabva zera. Mazuva aya anotanga kucherechedzwa nhasi kusvika musi wa10 zvita. Dingindira regore rino riri kuti upenyu hwese hwakakosha, nekudaro dambudziko remhirizhonga rinofanirwa kupedzwa kana kuti All Lives Matter and Gender-Based Violence. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti havasi kuzomanikidzwa kuita sarudzo dzeutungamiri webato ravo vachiti pane vamwe vanhu vanogona kuzogumisira vapinda mubato mavo vachiita zvekusora nekuti riparare. Vanopikisana nepfungwa iyi vari kuti bato iri harikwanisi kukunda musarudzo pasina kugadzirisa nyaya iyi. Kuti tinzwe zvizere, tabata vachamisa.
Vazulu, musaterera kune anopikisana nesu. Makazombotanga rini kuti Dynamos inopa mazano kuHighlanders kuti kana muda kuti tande zvakanaka gadzirisai uko? Tinoziva timu yedu, takarongeka. Vanhu vanoziva vatungamiri vavo, asi tiri kuziva kuti machinda atinotamba nawo aya anoda kutanga ativerenga kuti vatakamira sei kuti vagowana vaya vane chidikwa dikwa kana chanotichidoromika chenzara ichi, vanopeta nzara vakandirwe mari kana masese kana mahwemisi sehoyo kuti vagoredzwa. Tinozviziva zvese nekuti takatanga takachenjeza. Hatingarambi tichidzokorora zvatakamboitwa. Tinotambwa chisemu semu
sei muchidaro.
Tikuti kuseri kwakoni taane different approach nedifferent strategy. Isu takarongeka, mukatarisa mawinhiro atakaita zvine mupindo mabyelection pa-143 maward elections akaitwa tine 87 pa-28 maMP akaitwa takanorova 19. Izvozvo hazviitwi neboka risina kurongeka, hazviitwi nehurumende isina kumirira kuti ipinde. Tipei mukana muone. Izvozvi patinonovhoterwa muchaona kuti nyika patinongonoisumudza kuti sarudzwa neZimbabwe. Vanotanga kunakidza nyika kukanganwa kuti mari chaiyo chaiyo inotanga kuwanikwa maATM uko, nekuti munoziva kuti mari inoterera mutungamiri anenge aripo. Kana pane maguruvhani nematsotsi inotiza, pakaita munhu akarurama nemaoko asina namo inobva yawanikwa ichipinda muhomu yemunhu wese. Munhu wese anotanga kuva nemufaro. Rugare runofanira kutanga nguvamo, rusununguko rwozara, guta ruzhinji yovamo, vanhu voremekedzwa vodzokera panzvimbo. Tinotaura citizens at the center. Mugari ngave nesimba kuvatungamiriri. Mutungamiriri kama wakaringa nzira mombe yekuronzera, kwete kudambura munyatso wakatarisa mugaba wotoda kutoita nyama, asi musho wakatarisira kuda kumwa mukaka. Aiwa, toda kupanyika mashoronga nekirimu.
Tichitarisawo vachamisa kuti kunyika dzekuchamhembe kwaAfrica kune vatungamiri vatsva vari kupinda. Takaona kuLesothoko kwamakadaidzwa nekuZambia. Izvi zvingabatsira here kugadzirisa matambudziko akatarisana neZimbabwe pari zvino pamberi pesarudzo idzi?
Uno maAfrica tadzikamini, musadhaki tadzikamini, ndoda kutaura pasi rose tadzikamini. Vanotiziva, vanotiremekedza, haiti nyore chisioneki muzwedze kuti kunoita vanenge vari muboka risiri muhurumende vachikokwa kuona kuti hurumende iri kuti iri kuuya. Vanotarisa mbiro mbiro, vanoona kakuti apa kana kari kamhuru kachiri kukura ibhuru. Saka vanogara vaonawo kuti zvatinazvo takatakura matiri ihurumende iri kuuya. Saka vanogara vada kudyidzana nesu. Ndizvo zvimwe chete, kuna naGhana, kuna naZambia, kuna naMalawi, kuna naKenya, kuna naAngola. Tanga tine vanhu vaitoenda ikoko vachinookerawo masarudzo vatingati maobservers iri accredited iko muSoto kwamataura. Inyaya yekuti tine udzamu neuremu nokuonekwa zvechokwadi. Tine mazano atoda kupakurira Africa, atoda kupakurira SADC, nokuti hatingorizi vatungamiriri veZimbabwe chete. isusu kwa tiri kusibwe movement, triple C. Tawao watunga miriwe Afrika. Ndosa kamchona tire mekezwa na kukokuwa ikoko. Sisi hati batira, nukutu kazinji zinji muno zizia, kutakuna unogona kupeza yake kana kuitonga arega. Unotodao wangu anoku batira kuyana nisa mtongi gawa maendarishi.
Avo wangu wari mtungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change va Nelson Chamisa variparunare muarare. Dare ra Magistrate muarare nasi ratadza kutura mutongo waro pachikumbiro chemiriri wezengeza West va Job Scala chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo pamosva yavari kupomerwa izvo zvatsamwisa bato ravo Resistance Coalition for Change. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare muzvare tafadzwa miti vati havasi kukwanisa kutora mutongo wavo nhasi sezvo vati vatambira zvinyorwa zvevachuchisi venyaya iyi nhasi mangwanani. Kunyange hazvo vachuchisi vakanga vavimbisa dare kuti vachange vapindura zvavakasvitswa nemagweta avasikala paipera zuva remusi wechitatu. Nokudaro muzvare miti vati vari kuda nguva yekumbozeya zvinyorwa zvemagweta ehurumende panyaya iyi vasati vatora mutongo wavo nechipiri svondo rinouya. Rimwe remagweta avasikala vaFred Masarirevhu vatenda kuti izvi ndizvo zvataurwa nemutongi.
Vati ivo vanongokwanisa kupa mutongo uyu muswe chipiri chisondo rinouya.
Vatiwo vasikala vakundikana kuuya kudare nhasi vachiti vakaneta zvikuru. Kunonoka kwaitwa nedare kutura mutongo uyu kwashorwa nemutauriri webato reTCCC muzvare Fadzai Mahere avo vati hurumende iri kutsvaga nzira dzekuramba ichirwadzisa vasikala.
ZANU-PF iri kuedza kushandisa matare kuti imbunyikidze mamembers edu anosanganisa Honorable Job Sikala na Felix Biri. Takaona musuno kuti Honorable Job Sikala vakanyimwa bail inova ivo iyo kodzero inotarwa muconstitution kana kuti bumbiro remutemo. Tichiona zvakare kuti Felix Biri ari kunyimwa bail zvakare. Chatukona isusu pazuva ranhasi nyaya Honorable Job Sikala yanga ichifanirwa kutongwa asi state kana kuti vachuchisi vanonoka zvakare kuisa mapepa avo kumatare. Isusu tinokurudzira kuti mutemo ngautedzerwe sezvauri vakurumidze kutongwa vachibva kumba.
Hatinawo kwanisa kubata mutauriri wezanu PF vaChristopher Mutswangwa asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato ravo vatafadzwa mugwadi vanotiwo nyaya dzekumatare hadzinei nebato ravo.
Mutemo wemuZimbabwe ndumaenzanise kana wabatwa nemhosva no amount of blackmailing yavari kuzama kuita kuti tikati kuda Jobs Sikala musungwa wezvematongerwo enyika ZANU PF ichati mubuditsei kana kuti vekumakotsi vachati mubuditsei. Zvinoitika kumakoti hazvinei nesu isu kumusangano wezanu PF hatiko kwazviri. Our courts are independent. Makotsi edu ndiwana maenzanisi.
Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vaudzawo Studio 7 parunhare kuti hurumende haipindire mumafambisirwo anoitwa nyaya mumatare. Mutongi apfuudzira nyaya iyi mberi nhasi ndiye zvakare mutongi ari kunzi navasikala ageze maoko ake pakutongwa kweimwe mhosva yavari kupomerwa yekunzi vakakurudzira mhirizhonga zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa muzvare Ali. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumashoko kunyika yavo nezuro, mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vakati Russia yakundikana kuti iodze moyo yevanhu venyika yavo vachiti mauto enyika iyi ari kukwanisa kumira semusambangwena mumativi mana ose achirwisana neRussia. Vati nyika yavo iri kugadzirira kurwisa Russia zvakasimba mune mamwe matunhu ayakapamba. Hondo pakati peRussia neUkraine yapinda mumwedzi wechipfumbamwe. Vanhu vemuUkraine vasina magetsi kana mvura zviri kubhombwa neRussia. Russia inonziwo iri kuendesa mauto akawanda kunzvimbo dzinoti Kherson, Kivria, Bakhmut nedzimwe. Mutungamiri wenyika ye Honduras, amai Xiomara Castro, vanoti vadzika mutemo wechimbi-chimbi wakanangana nekurwisa vari kuita zvechigevenga vachipamba vanhu. Mapurisa audzwa kuti aone kuti adzika mitemo yekuchengetedza vanhu. Vaimbova mumwe vatedzeri vemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vari mudunhu reMashonaland West umo vari kuyambira masabhuku kuti vasatsigire mapato anopikisa kunyanya Residence Coalition for Change musarudzo dziri kuitwa gore rinouya. Nunurai Jena weStudio 7 anotipanya inotevera.
Vamohadzi avo vakasiya basa rekuvemutevedzeri wemutungamiri wenyika mushure mekufumurwa kuti vaishandisa chinzvimbo chavo kuita zvepabonde nevakadzi vevanhu. Vakapeta nzendo dzavo dzesvondo rose mudunhu reMashonaland West nezuro kusiya Kobvu kukariba. Vanonzi vakayambira masabhuku kuti vasatsigire mapata anopikisa zvikusebato reCCC ravakati haritonge nyika ino. Mumwe sabhuku akapinda musangano wekwazvimba pamurombedzi anoda kuzivikanwa savambizi anoti vakashamiswa nekuya kwavamohadhi kwazvimba vachiti ndivo nhengo huru yekutanga yakavabvakachira kubva zvakabviswa vaimbo vemutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe pachigaro muna 2017. Vambizi vanoti shoko ravamohadhi rakanga riri rekuti ivo nevanhu vavo vavhotere bato reZANU PF uye kuti vasatsigire bato reCCC.
Zvakabuda pachena kuti vamohadhi vaitsvaga rutsigiro vamunangagwa neZANU PF uye kuti tisabvumire bato reCCC munzvimbo dzedu.
Vambizi vanoti vamohadhi vakavimbisa kuti hurumende ichavandudza upenyu hwavo nekuvapa mari dzekubatsirikana dziri mumadhora ekuAmerica.
Vakavimbisa kuchinja upenyu hwedu nekutirangarira nekutipa mari yemaallowances iri mumadhoras ekuAmerica.
Mumwe wesabhuku akapinda musangano wekuhurungwe pamagunje nechitatu asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo achityira upenyu hwake anoti vamohadhi vakavimbisa masabhuku kugadzirisa zvichemo zvavo zvose kusanganisira ravakati rekusapiwa ruremekedzo nemasachigaro ebato reZANU PF munzvimbo dzavo. Sabhuku uyu anoti pekupedzisira panga pachibuda nyaya yekuparutsigiro rwemavhoti pasarudzo yegore rinouya kuna vamunangagwa uye nekugara vakangwarira bato reCCC.
Nyaya yekumobhiraiza masabhuku aya kuti vapinde mune vanhu neyemaerekedzo kuti hapana mumwe munhu anofanira kuvhotera maCCC.
Hatina kunzwa kuna vamuhadhi nezvenzendo dzavo sezvo vatori venhau vose vanga vasingabvumirwe pamusangano iyi. Asi mutauri webato reZANU PF vaChristopher Mutsvangwa vanoti hapana chakaipa kuti utungamiri hwebato husangane nevamiriri vevanhu vakasiyana-siyana. Asi pavakamboita misangano kumasvingo vamohadhi vakati vakaona kuti ZANU PF haina rutsigiro kumasero nekudaro vakatora danho rekutsvaga rutsigiro kumasabhuku. Mugwaro rebato reZANU PF kunhengo dzaro rinoti vamohadhi vari kusangana neutungamiri hwemadistrict coordinating committees kana kuti DCC pamwe nemasabhuku nedonzo rekukudza musangano. Chimwe chiri kushamisa murwendo rwavamohadhi ndechekuti vari kuziviswa kumasabhuku semutevedzeri wemutungamiri wenyika zvekuti munyori mukuru mubazi rezvematunhu mudunhu vaJosephat Jaji vakazivisa padandemutande reWhatsApp kuti vamohadhi vachazeya nyaya dzine chekuita nerubatsiro rwezvekudya kana kuti drought release, nyaya dzepfumvudza pamwe nemigwagwa, mabasa anoitwa nevashandi vehurumende. Mutauri werimwe bato rinopikisa reMDCT vaWitness Dube vanoti kusangana kwevatungamiri vezvematongerwo enyika nemasabhuku hapana chakaipa, asi kana vave kuvatyoresa mitemo kuti vaite zvematongerwo enyika ivo vachifanirwa kuve vatungamiri vevanhu vese zvinenge zvisiri pamutemo.
Chekutanga hazvisi pamutemo. Chechipiri zvisizve demokrasi kuti munhu wavice president hongu vakati vakamubvisa, but toziva kuti vanomupa chiremera chavice president ichocho. Saka kuti afambe akumanikidza traditional leaders kuti vange vachitora aside pane zvematongerwo enyika zvinotivhiringidza, zvinotikanganidza.
vanongora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti zviri kuitwa navamuhadzi kutotanga kubira sarudzo dzegore rinouya sezvo vari kumanikidza masabhuku kuti vave neruzivo pamavhotero achaita vanhu vavo.
Bumiriro remutemo rinonyatsotsanangura kuti vatungamiri vedzinza vepasi chigare masabhuku nemadzishe havafanirwe kunge vachitsigira kana kuita basa rinofambirana nezvematongerwo enyika.
Vamuhadzi vanonzi vakatoshanyira matunhu makuru anoti Manicaland, Masvingo neMashonaland Central nedonzo rimwe chete. Bumbiro remutemo haribvumidze madzishe nemasabhuku kuita zvematongerwo enyika. Mutungamiri wedare remadzishe Chief Fortune Charumbira vakatomboendeswa kumatare nenyaya yekupindira munyaya dzematongerwo enyika. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Munawo dzedu dzemitambo, chikwata chiri pamusha cheKata chatarisana nekubuda mumakundano e2022 World Cup mushure mekurohwa 3-1 neSenegal nasi kumakwikwi eFIFA World Cup. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Chekwata cheKata icho chiri pamusha chatarisana nekubuda mumakundano aya mushure mekurohwa 3-1 neMatranga Lions eSenegal mumutambo wavo wechipiri wegroup A. Senegal yamirirawo mutambo wayo wekugumisira neEcuador kuti izive kuti inoenderera mberi here nemakundano aya. Kunyange Kata ikakunda mumutambo wayo wekugumisira neNetherlands, inopedza iine mapoints matatu chete anove anokwanisa kuita mashoma kuti vabudirire mugungano iri. Kuti Kata ibude makwikwi aya, Netherlands inofarira kukunda Ecuador kana kuita mangange. Vanotevera nhabvu vanoti kukundwa kwechikwata cheKata kunoreva zvakawanda kusanganisira kudzikira kwemari inotengwa mbatya dzakafanana nedzinoshandiswa nechikwata chenyika cheKata ichi. Mutsigiri wenhabvu vaPhilip Regede vanoti kubuda makwikwi kwechikwata cheKata kunoderedza uwandu hwevanhu vemukata vachange vachiuya kumitambo iyi. Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti Matranga Lions eSenegal vachabudirira kubva mugungano iri mushure mekukunda kwavaita nasi.
Zvukatarisa Morocco, Morocco ine Croatia, ine Belgium, dzinozivikanwa zvikurusa pamutambo wenhabvu. Tikatarisa zvakaita Cameroon ine mugrupu rimwe chete neBrazil neSwitzerland. Tozotiwo Tunisia ine iri muchikwata neFrance neDenmark. Timu idzodzi dzadzina kumira zvakanaka. Ghana ine Portugal, ine Uruguay. Saka ndiri kuona dzimwe timu dzese dziri mumagrupu akaoma. Asi Senegal.
Asi kune mumwe mutsigiri wenhabvu vatina shekwaramba vanofunga kuti mureza weAfrica uri mumaoko eTunisia kwete weSenegal.
Haini bizara ndechitomhanya naro ndoTunisia chekubvira pakutanga chero. Ndosvika kumagumo chaiwo kufinal. Ndendichitorisira madhora iyayo.
Senegal iri kusangana neEcuador mumutambo wayo wekugumisira Kata ichitambawo neNetherlands. Nyika dzemuAfrica dziri kukata dzinoti Senegal, Tunisia, Cameroon, Morocco neGhana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Pamutambo uri kutambwa iko zvino, Netherlands yakaita mangange 1-1 neEcuador kwatambwa maminutes makumi matanhatu nematatu 63 minutes. Vateereri muchirongwa chedu chelive talk chanhasi musakanganwe kuti tinenge tichizeya nyaya yemazuva gumi nematanhatu ekudzivirira mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi here kana kuti munhurume. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki Lindsay Mildred Munyikwa anozikanwa neri magitare rekuti chamangura chamangura ngura regaiti nzwe norondo ya eupenyu wake yaaita na Ivan Zininga we Studio 7
Nahurwa yandinayo unava yandinayo nyaya yandinayo dea mundo uzahi
Ndakatanga zvemagitare zvemugore ra2014 and song yangu yekutanga inonzi Kandizembera. Song yandakarekodha paRhythm rakagadzirwa naPTK naLevels rainzi Chislam Rhythm.
Vamwe venyu vana bururu madzisawira vamashamwari nevabereki nevehukama vaiti kudii muchipinda mune zvemagitare.
Ya, kwandinobva kwandinoberekwa nevehukama vanondisimbisa zvakanyanya. Ngati ndiwo akatanga kuita mafanzi angu ekutanga. Sekuti vanhu vasina kumbobvira vandi discourage kutisiya zvemagitare. Asi vanzwa songu yangu yekutanga nemamwe masongo andaiva ndakuita. Vanhu vakaramba vachindisimbisa kuti aiwa kuzvaone chipo nai rambo chimba.
Vanhu vari kuitambirawo sei music yenyu yamuri kurova iyi?
Tingati vanhu vari kutambira music yangu vakawandisa. Vanhu vakawanda vanofarira music yangu. Because music yangu haina zera. I stay pay music yekuti vakura vaterere. Haina zera. Ende mafanzi angu akatowanda vanhu vechikuru nokuti ndinemwe type music yandinoita ikati siyanei nevamwe odon chimba danzo machallenges atinosangana nayo music industry semafemale artists akatowandei sekuti hatina kumbobvira takaenzaniswa nevarume even pakaitwa kana poster sharinona rakazara nevarume pasina vakadzi sekuti tinotodawo kuita zvinoita varume ende tiri kutozviitawo but maturirwa atinoitwa aneka kudzikisirwa kakati nyanyei ende kune kamwe kakuabuse kanoitwa mafemale artists
vanoda kutenga music vanoda kukudaidzai kuzoimbirwawo hameno ikoko imi munobatika kupi
vanoda kundibata vanondibata panumba idzi 0774-699-658 kana vachida kuuya kumasocial medias Facebook page yangu iti Lindsay Chamangurangura Instagram Lindsay Chamangurangura TikTok Lindsay Chamangurangura YouTube vanoda kusubscribe iti Lindsay Chamangurangura
kamunoda kubuda nako mudariro ndekapi kamunoti akakanonditi pamoyo jiko timbokarova mbijana
ya rero rangida kubuda naro rero kuti zviripo zvinosiyana
agoti komoto gukurutuwe kusvika kwatiwe chamangurangura ndomirande kaine pausima kana kwandino kavanotozvisiva kuti wangu mwenje muri maunovira hazvisi zvedambe kana kufungidzira kwandabva china mbevedue masango neanoyera vedue kana ndisina kashambira imewo saka handine tinda svika hamwe chipo chipo chinosiyana kana kwatinobva kana kwatinobva chinosiyana siyana chipo chipo kana kwatinobva kana kwatinobva ndiro rimwe chete donzo rangu ndiro rimwe chete chinangwa changu ndicho chimwe chete sarudzo ndakaita kamwe chete basa rangu ndere kufadza nje kune vaya vakazungikana vafare kana moyo yakazamirwa inyevenuke changu kungova pakurira zvichere chipo chipo chinosiyana kana kwatinobva kanosiyana kana zvatinobva chinosiyana siyana chipo
mange makateerera kuhurukuro yanga ichitwa na Ivanza Zininga we Studio 7 nemwe muimbi wechidiki ari kusimukira Lindsay Mildred Munyikwa anga achitaura ari parunare muHarare sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza kutanga kwemazuva gumi nematanhatu ekudzivirira mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi here kana kuti munhurume mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vanelson chamisa vanoti havasi kuzomanikidzwa kusarudza utungamiri webato ravo vachiti rinogona kuzopindwa napongwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusipha kulela indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 25 kuLwezi 2022 nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla,
ikho isihloko esithe saphiwa isimu yalonyaka, unite defeatism to end violence against women and girls.
Namhla iZimbabwe imanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga le-International Day for the Elimination of Violence Against Women, lona elisungula umkhankaso owe 16 days of activism against gender-based violence.
Kuzabangela ukuthi okuningi esikufunayo kukhuphuke kuntengo. Sizathola nje okuthize sokudula.
Bayalisola abe-ZCT inyathelo likahulumende lokukhuphula umthelo owe-value-added tax, lokuphendukisa umthelo owe-import duty empahleni ezimqoka ezingena eZimbabwe ezifana lokudla zivela kwamanye amazwe. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zomdumo wokholo uSibongi Nkosi Sibanda owazakala kwezomculo ngokuthi nguBongi. Zonke lezi indaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Namhla iZimbabwe imanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga lokukhuthaza ukuqedwa kodubo lokuhlukunyezwa kwabesifazana ele International Day for the Elimination of Violence Against Women. Leli langa linanzwa ekuqaleni komkhankaso wokulimukisa uZulu ngohlupho lokuhlukumezana ezimulini owe 16 days of activism against gender-based violence. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umkhankaso owe 16 days of activism against gender-based violence osungulwe ngokunanza ilanga ele International Day for the Elimination of Violence Against Women namhlanje uphela ngenyanga ezayo ekampalakazi mhla ka 10 ngelanga lokunanza amalungelo oluntu emhlabeni jikelele ele International Human Rights Day. Lonyaka ilanga leli linanzwa ngaphansi kwendikimba ethi Unite Activism to End Violence Against Women and Girls. IZimbabwe inanza leli langa loba nje ukuhlukuluzwa kwabesifazana lamantombazana kuhamba phambili emadolobheni lasemaphandleni, iningi lisola umumo womnotho omimanzonzo ezombusazwe lenkolo eziphambana lokulondolozwa kwamalungelo oluntu. Ubulawayo usungule ukunanza umkhankaso owe 16 days of activism against gender-based violence ngomcimbi wabalingisi owenzelwe eNkulumane Hall besenza imidlalo yokulingisa ngokuhlukuluzwa kwabomama lamantombazana. UDokotela Godfrey Zwairo olwela amalungelo abesifazana labantwana uthi abezempilakahle bayamukela abantwana abaningi abadlwengulwayo bezokwelatshwa.
Nga ebuya siyase sibona ukuthi umntwana indaba ihambiswe esibhedlela khonapho kulamapholisa so that irekhodwe. Nga ukuthi umntwana uyabe ebanjiwe siyase sithi ahambe ku clinical psychologist esibhedlela empilo wakhona.
Unkosikazi Deborah Mugasa webulawa Vendors and Traders Association uthi omama lamantombazana bangafukameli udlakela.
Njengathi thina njengabomama sizwa ubuhlungu kakhulu. Njalo siyaxwayisa omama ukuthi bengathuli izindaba ezinjalo, sinanzelela njalo lokuthi inkolo ziyachiyana.
Abemidlalo yokulingisa bakobulawayo bananzeleli langa ngokulingisa ngemidlalo ehlukeneyo lokuhlabelela bethi kuqakathekile ukumelana lodlakela emulini. Omunye wabakade besemcimbini wanamuhla ngumqondisi wenhlanganiso yemidlalo yokulingisa eVictory Siyanqoba Trust, umnumzana Desire Moyo.
Ilanga lalamhlanje ngelomhlaba wonke inkulumane yindawo ekhona esemhlabeni.
EZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2021 ngompandula kuze kube lonyaka ngoNcwabakazi, abafundi abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lambili 22,000 abemfundo yaphansi laphezulu bagcine bebanjwa ngamandla ukuchiya esikolo ngoba sebezibona bezithwele bengakuhlelanga njalo besesebancane. Ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso ye-Fathers Against Abuse iqhube ingxoxo enkundleni yokuxhumana e-Google Meet izolo kusihlwa, lapho ingcwethi zamalungelo abantwana labenhlanganiso ezijiyeneyo ebezihlaziya udubo osolusabalele kweleZimbabwe lokukhuphuka kwenani labantwana abadlwengulwa ngabemuli begcina betholakala sebezithwele. Lokhu kungemva kokuphuma kwendaba zabantwana ababili abaleminyaka ezitshiyangalonye abatholakala bezithwele. Omunye wabo ophuma esabelweni secholocho eningizimu yemaNdebeleni ubelethe umntwana oyinkazana kuyona le inyanga, kuthi omunye olokhu ezithwele utholakale eBindura enzikini yesabelo seMashonaland. Sixoxe lonkosikazi Sinqobizitha Nyathi, umqondisi wenhlanganiso yeBetter Man, omunye walabo ababephatheke kulingxoxo.
Betterment Foundation yona yaqala ukuthi isebenze uma communities ngo-2018. Kodwa it had been a vision that had been bottled up for years before that. Lapho kuyikuthi after a realization yokuthi in community societies and world over there was a growing gap emntwana ongumfana. Ukuthi i-attention isuke yasesiba emntwaneni oyinkazana. Umfana wasangani uyakhohlakala. Ekukhohlakaleni komfana khona lokho, instead of ukuthi i-emancipation the girl child, he let her eat peace, the progress. It remains to cover in conflict. They would tell me, I would say, Pagati, male and female, Lumunting Wesley, or Espazan. Then there was a witty, inshela, the emancipation of Yomunta Umama, the whole message of Hunter in Kazan. I would let her and inshela, to play in the field. So I mean, having worked with emancipation of empowerment of women prior to the formation of the Betterment Foundation, that's when
lapha uthi owesilisa kumele laye aphatheke kungxoxwe yona leyo yokuthi abantu abangomama babanjwa njani.
Kumele baphatheke ngokuthi kanti vele yena obamba umuntu ongumama ngubani. Anto uye owesilisa okwayenza ukuthi umuntu ongumama acine ehlaba umkhosi ngoku-opreswa ngokuthi kanikwa amathuba alingana lawesilisa ngubani. Owesilisa ngoba yibo abahlala in the decision making corridor.
Unkosikazi Sinqobizitha Nyathi ngumqondisi wenhlanganiso yeBetterman esixoxelayo ekobulawayo. Isinqumo sesicelo sokuthi ummeli wezengeza West edalele eParliament umnumzana Job Skhala ahlawule imali yesibambiso e-bail kasisethulwanga. Ukuthethwa kwalesi sicelo kudluliselwe phambili kuvikezayo ngolwesibili mhla ka 29 kuLwezi. UMavis Gamo sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umanji utafadzwa mithi wedlulisele phambili ukwahlulelwa kwalesi sicelo sikamnumzana Job Skhala ese-bail esithi uphuzile ukuthola impendulo zamagqwetha kahulumende. Okhulumela umndeni wakosikhala njalo eligqwetha umnumzana Freddy Masarirevu.
This was a bail application with respect to the charge of defeating or obstruction. The magistrate said
uMantshi uthe ngeke akwazi ukwethula isinqumo lamhla ngenxa yokuthi abachuchizi bafake impendulo isikhathi sesiphelile. Lezi mpendulo zifakwe izolo. Umthethwandaba wazibona lamhla lezo mpendulo, ngakho uthe ubungekho esimeni sokusinika isinqumo sebail kuleso sicelo.
UMasarirevu uchasisa njalo ngokuthi kungani engabanga khona uSkhala emthethwandaba lamhla.
Honorable Skhala himself did not attend court today. He was exhausted.
Umhlonishwa uSkhala yena akazange aye emthethwandaba lamhlanje. Ube diniwe, ube siya emthethwandaba kusukela ngomvulo. Ukhathele kakhulu.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla likaSkhala ele-TCCC, umnumzana Ostalos Gift Siziba, uthi baseselalo ithemba lokuba uzokhululwa lanxa besazimhlophe ukuthi abezana uPF basebenzisa umthetho ukumkhahlameza.
Noma ke silokuzu ngeza lokungasukiseki ngendlela ke abasebenza ngayo, kodwa silokuhlonipha ke amadali ngenxa yokubana ke balamandla abaphiwe ngumthetho welizwe esiwuhlonipha. So kufanele ke siye phambili kakhulu silungise indaba yokubana Honorable Job Skhala ethole ke ukukhululeka kwakhe.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Jenesani Ntungakwa uthi osekusenzakala kulabo abalombono owehlukile lokahulumende kufana xathu lalokho kwakusenzakala ngesikhathi sombuso wabelungu.
Ngesikhathi seRhodesia kwakulomthetho wethiwa yi-Law and Order Maintenance Act. Wawubopha omgabe ama-nationalists labonkomo. Namhla sesithethe ilizwe sokulaminye imithetho njalo, yikho ukwenza kwebandla elibusayo lijwayele ukusebenzisa imithetho ukuthi labo abangazwisani labo bangayindawo.
Kodwa isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Munashe Mututsa uthi umkhokeli wabo umongameli Emerson Mnangagwa uhlezi ekhuthaza ukuchiyana lomkhuba odlakela.
Uyasikhuthaza ukuthi nxa sisebenza sisenze zombusazwe akube yibuciki bengqondo lobuciki bezinto esizithembisayo esibusebenzisa ebantwini ukuze abantu besithande njengebandla kulokuthi sisebenzise udlame lodlakela.
USkhala ubhekane namacala okuphazamisa ukusebenza kuhle komthetho kulandela ukuthunjwa lokubulawa komunye wabasekeli ebandleni le-Citizens Coalition for Change, unkosikazi Mo Blessing Ali, yena ocatshangelwa ukuba wabulawa ngabezanu PF. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Inhlanganiso yezisebenzi eyayiZCTU isola uhulumende ngokukhweza umthelo we-value added tax kanye lokuphendukisa umthelo we-import duty obhadaliswa umuntu ongena eZimbabwe lempahla emqoka efana lokudla ekuthengwe kwamanye amazwe. Umthelo we-duty law wesulwa nguhulumende kunyanga eziyisithupha ezedluleyo esithi wenzela ukuba impilo yabantu ibe ngcono ngoba babethwele nzima ngentengo ephezulu yempahla elizweni. Kodwa izolo umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe uhulumende usebuyisela umthelo lo ngoba intengo yezinto isizinzile. Wengeze wathi leli nyathelo lijonge njalo ukuthuthukisa amankampani eZimbabwe akade ethathelwa ibhizimusi ngabantu abathenga impahla ngaphandle kwelizwe. Umthelo we-VAT wona ukhwezwe usuka kuchumilane lengxenye ekhulwini waya kuchumilane hlanu ekhulwini. Sixoxele nobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japheth Moyo.
Kuzabangela ukuthi okuningi esikufunayo kukhuphuke kuntengo. Sizathola nje okuthize sokudula ngokuthi phela umthelo lo uzadlulisela kulabo abathengayo. Abamabhizimisi bazaqhubekela phambili besiyathenga ngaphandle kwelizwe bekuletha ke elizweni ke becharge ke umthelo nalowo obabebadalile ke emaborder. Ama-manufacturers ethu bengakaze kwaniseke ukumanufacture okuchiphileyo okuthize okunengi esikufunayo. Besikuthola ngaphandle. Abantu abaningi kabala mali kade besizakala kakhulu ngentengo ebincwebeka ngokuthi bekutholakala ngaphandle kwamazwe. Kuzaba nzima ke kuphela umnyaka abantu bezama ke ukuthi bethabise imuli zabo bazahlangana lobunzima ngoba abakufunayo kuzaba ke kudula.
Ubaba uMthuli Ncube uthi intengo sezizinzile kanti injongo yakhe enkulu lapha ngeyokuthuthukisa amabhizimusi eZimbabwe.
Ukuphakamisa amabhizimisi eZimbabwe ikuthi umuntu akhweze esingathi i-aggregate demand. Kufanele ufake imali ezikhwameni zabantu. Abantu kabakwanise ukuba le mali phela ukuthi bekwanise ukuthenga. Yikho umabhizimisi weZimbabwe ke ezathuthuka. Asiboni ke kuyicebo elihle lokuthi okufunakalayo kutholakale kudula. Asiyo ndlela ke yokupromota ke amabhizimisi aphakathi kwelizwe. Enxa izizalane ziza kwehluleka ke ukuthenga ke okwenziwayo phakathi kwelizwe kumbe ukumanufacturayo phakathi kwelizwe, akusoze ke kukhuphule ke umnotho welizwe, njalo akusoze ke kukhuphule abamabhizimisi. Ngoba phela abafanele bekhuphule umnotho welizwe kumbe amabhizimisi ethu ngabantu abaphakathi kwelizwe, kufanele bebe le power ke yokuthenga lokhu okuthengiswayo. Sibona ke ngani silocebo elikhaliphileyo kumbe elihle elokudulisela abantu ukuze abamabhizimisi bethole imali yenengi.
Umnumzana Japheth Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU.
ELeBosnia-Herzegovina laqhuba ukhetho ngomfumfu lonyaka. Waqhutshwa kahle ukukhankasela ukhetho lolu lokunye lungakenziwa. UChristian Schmidt owahlolisisa ukhetho lolu wethula impumela yalo kuhlangothi olubona ngezomvikela kunhlanganiso ye-United Nations eye-UN Security Council wathi ezinye inhlangothi zikahulumende zavimba ukuba amanye amabandla asebenzise imali ekuqhubeni ukhetho lolu njalo lokuba abanye abantu bengaphatheki kukhetho. USchmidt wangenela kudaba lolu esenzela ukuba ukhetho lolu luqhutshwe ngemfanelo. Kwakungasoze kuqhutshwe ukhetho lolu ngemfanelo engangenelanga kudaba lolu. UJeffrey De Laurentiis, umcebisi kahulumende weMelika kuhlangothi lwezemvikela olwe-Security Council, uthi kuqakatheke kakhulu ukwenziwa nguSchmidt ngoba kumele inhlangothi zonke zikahulumende zikhululeke ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo. Uthi kumele zonke inhlangothi zikahulumende kwele Bosnia-Herzegovina zihlolisise udaba lolu olwavezwa njalo ngababehlolisisa ukhetho lolu abakunhlanganiso ezitshiyeneyo. Uphinde wathi bonke abantu abakhathazwe yimpumela yokhetho lolu kumele belandele indlela ezibekwe phansi yisisekelo sombuso welizwe ukuze konke okuhluphayo kulungiswe. Uthi kungavunyelwana okumayelana lempumela yokhetho lolu kumele kuhlalwe phansi kubunjwe uhulumende omutsha ukuze ilizwe leli libuswe nguZulu. Ugcizelele esithi lokhu kuza kwenza ukuba kube lengqubekela phambili ngoba abantu bayabe sebezibusa. Elemelika lithi liyakusekela ukuba uSchmidt asebenzise okuthiwa ngama-bond powers ukwenzela ukuba kube lohulumende wabantu kule Bosnia-Herzegovina. UDe Laurentiis uthi kwakuqakathekile kakhulu ukuba kusetshenziswe ama-bond powers ukuze kusebenze uhulumende njalo le-Federation Constitutional Court. Uthi elemelika lizaqhubekela phambili lilwela ukuzibusa kwabantu kwele Bosnia-Herzegovina ukuze kube lenhlalakahle lokudlelana kwabantu abatshiyeneyo. UDe Laurentiis uthi bazabambisana labantu ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo esikhathini esizayo, kulungiswe ezombusazwe njalo kuguqulwe umnotho ukuze kube lenhlalakahle.
Lapho-ke belilalele udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. abalandeli.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo ye FIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo we VOA Studio 7 uze konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abachiyeneyo abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalemidlalo suku ngosuku lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Tiani indlebe kumsakazo we-VOA Studio 7. Lizwe izindaba zemidlalo ye-FIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar sisonke.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bahalalisela iqembu lakwele Senegal ngokunqoba elikwenze ele Qatar nge-3-1 emdlalweni wesibaya sika Group A kumncintisano wezizwe zomhlaba owe World Cup 2022 oqhutshelwa khona lekwele Qatar. Kubika uJoseph Njanji.
Impumelelo namhlanje icho ukuba iqembu leSenegal libe ngelakuqala kumaqembu amele izwekazi laseAfrika kumncintiswano weFIFA World Cup 2022 ukuthola imiklomelo emithathu. Umlandeli womdlalo wenguqu uStanislas Mbeke uthi impumelelo izakhuthaza kakhulu amanye amaqembu akule Afrika aphatheka kulomncintiswano.
Ukuthi ithemba likhona ukuthi iSenegal iwinile, ukuthi singafaka amanye amatimu eAfrika ivezwe amatimu njengaboGhana, amatimu lawo amanye adliweyo, ukuthi labo bephakamiseni amasokisi ukuthi bekwanisa ukuthi beyenze njengayo-ke iSenegal ukuthi bezame ukulwisa ukuthi labo befike kuma-final.
Umdlali weqembu leBosso 90 uzibuzizo Mahlangu uthi impumela yomdlalo wanamhlanje imjabulise kakhulu njalo yinhle kakhulu kuzwekazi lase-Afrika jikelele.
Lapha thina as Africans sijabulile ngento eyenziwe yiSenegal ukuthi iyenquba khona le Qatar. Sokufake amanye ama-African countries kupitch ukuthi hhayi bayadlika njani somenze bephushe hard. And the Senegal yenze kahle ungayenza ukuthi uphume stage African country futhi iphume group stage ngela 3 points or 4 points.
Omunye njalo umlandeli womdlalo wenguqu Daniel Chiweshe uthi bese kuvele sekusethusa ukudlala kwamazwe aseAfrica kulomncintiswano wezizwe zomhlaba.
Yeah, I mean I think Senegal yenze kuhle kakhulu. I good result and futhi kuzenza amanye ama team aAfrica ukuthi iphakamise kakhulu ukuthi echama ama team. Yeah, bese ngathi isiphise la abanye uzokhanya ngathi thina abeAfrica bese feel leyo.
Iqembu leSenegal selimiklomelo emithathu ngemva kokunqoba kwalo namhlanje lohlezi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo yesibaya sika Group A. Amanye amazwe awezwekazi laseAfrica aseKatar kulomncintiswano ngathi lona eleSenegal, Tunisia, Cameroon, Morocco, le Ghana. Amaqembu amabili azabe ehlezi endaweni eziphezulu kwengalane ekupheleni kwemidlalo ezibayo azadlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano. Emidlalweni wesibaya sika Group B odlalwe namhla iqembu le-Iran linqobele Wales nge-2-0. Balutshwane abakade bekhangelele impumela njengoba iqembu leWales lilabadlali abaloduma abafana loGareth Bale kanye loAaron Ramsey, ikanti eleIran lona libhaxabulwe nge-6-2 ngele-England emdlalweni walo wakuqala. Iqembu leNgilandi lona elikhangelelwe ukulwisa okuzwayo ukuthola inkezo yeFIFA World Cup 2022 lidlala leqembu elimele iMelika namhlanje ntambama. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zomdumo okholo uSibongi Nkosi Sibanda owazakala kwezomculo ngokuthi nguBongi, yena eculayo kobulawayo. Asizwene xoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Yeah.
ngintombazana esakhulayo njalo ikhuliswe ngabazali abakholwa ukukholo lwesiKristu ezalelwa kobulawayo asizweni imbali yakhe
engiphilele eWaterford ngafunda eWaterford Primary School ngaya eTensenhlabangane High School for my A-level and O-level. I was born in 1999, 29 September.
Umatawo uthandezwe umculo semncane njalo esebenzisana labanye usecindezele amadlalade athize
ngilama albums angu 3 in my name lama singles angu 4 lapho ngicule khona lo Ronald Stone ubaba Mayendere owase eHarare Donesh labanye nje abacule balapha kobulawayo abahlanganisele umafti ngumuntu okhule engathandi into ezokuhlabela kodwa umamami lo babo ethi maye buya ebusuku ephuzile angivukisa athi buyizohlabela lo mama laye angiforce futhi ngicule echurch so ngaqala ukuhlabela ngingugrade 1 ngayisho yena i-praise and worship echurch ngingugrade 5
ngiyobonga ukukhona bamthintayo ukuthi laye angene emculweni
Deborah lo Rebecca Malope ibabantu abangenza ngathanda imusic kakhulu ya ngasazocabanga ukuhlabela ngemva kokuthi nginspire laba bantu i-album yami yayenzwa eVelocity yayenzwa ngu-Just Percy lo Face esibili yenzwa ngu-PMC and then esithathu lamanye amasingle ayenzwe e-Rock Up Studios ngu-Nashville
ubongi ngaphandle kokucula wenza kunengi ekhuluma ngezinto eziphathelene lozulu ukuthi zingalungisiswa njani ekwenza emakhasini okuzilibazisa awe internet social media kulapho atholakala khona
itholakala on IG Instagram as ubongi Ndebele Princess on Twitter bongi bongi on Facebook sibongi Nkosi bongi Sibanda abafuna ukuhlanganela lami bangangithola on +263 713 654 704 the YouTube channel yetu okule TV show yetu okuthiwa Talkback with Boy ngangele magazine okuthiwa YouTube season magazine
besikwethiselo wasibonga Nkosi Sibanda ubongi kuhlelo woza woza Friday impela sonto lithukela kini lonke igama lamu Ezra Chisa Sibanda
Ezra Chisa Sibanda lapho ubexoxa lo Sibongi Nkosi Sibanda wazakala kwezomculo ngokuthi ngubongi. Ku live talk namhla sikhangela ukusungulwa komkhankaso wokulimukisa uzulu ngodubo lokuhlukumezana ezimulini we 16 days of activism against gender based violence. Singakehlukani izihlobo sithi sikhangela ezinye izindaba ebezikhokhela Namhla eZimbabwe imanyane lamanye amazwe omhlaba kunanza ilanga ele International Day for the Elimination of Violence Against Women lona elisungula umkhankaso we 16 days of activism against gender based violence bayalisola abezeCT inyathelo likahulumende lokukhuphula umthelo owe-value added tax lokuphendukisa umthelo owe-import duty empahleni ezimqoka ezingena elizweni. Kuliviki kuhlelo Woza Friday besilomculi wengoma zomdumo okholo uSibonga Inkosi Sibanda. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.